Fred Foster varapikwa nhasi kumusha kwavo kusanyati. Kune makongresi azo kwanisa kuenda ari mashoma vana vana kusikwanisa kuzvinda vakawanda nenyaya yekuti panga pabuda nyaya yekuti vakabatwa COVID-19. Asi isusu sesangano tarasikirwa zvikuru negamba rinonzi Foster Dongozi. Foster Dongozi anga ari mumiririri wezvido zvevatapeve nhau. Anga achiti pese pasungwa journalist Foster unomuona ari papolice station, Foster unomuona ari kuPGHQ, Foster unomuona ari kwaminista achimirira kuti vatapeve nhau vasashungurudzwe uye kuti zita renyika risarambe richikanywa mumadhaka maringe nekusungwa kwavatapeve nhau. Inonge tarasikirwa negamba redu guru, hationi tine umwe munhu angasvike panga pakasvikwa naFoster iko zvino panyaya dzokumiririra vatapeve nhau. Saanga achishanda nemasangano akati kuti emunomuAfrica, emusouthern Africa nepasi rose anomirira nyaya dzevatapeve nhau. Saka Foster anga ato ambasada wenyika kwese kwese ikokoko achimirira vatapeve nhau.
Pakabuda mashoko ekuti izvo Dongozi ashaya nechirwere checovid-19 zvakakubatai sei imi sevatori venhau?
Zvakatibata zvikurusa nokuti tanga tatisanga imwe kambeni naFoster yeSafety of Journalists tichitarisirana nyaya yezvecovid-19. Saka chirwere chamubata taenderera mberi nekambeni yatanga tatanga kuti tinge tichikurudzira kuchengetedzwa kwemajournalist nenyaya yekuti tatiti majournalist frontline workers as well.
Taona kuti hurumende kuburikidza nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko vachiti izvo vese vatori venhau vakasangana naDongozi mumasvondo maviri asati ashaya vanofanirwa kuzviita isolate. Imi sesangano muri kutora sei danho iri rakurudzirwa nehurumende?
Isusu sesangano revatatu venhau tinongoti munhu wese ngaagare achizvichengetedza maringe nechirwere checovid. Havasi vatapeve nhau chete vakasangana naFoster, akasangana nevanhu vakawanda kuti Foster anga ari munhu wevanhu. Saka tinongotiwo munhu wese anenge angonzwa paangonzwa, angonzwa chaangonzwa chaasingasionzwi mazuva ese, dai munhu angomhanya kuchipatara anotariswa azonekwa taona kuti hapana here chirwere chiripari kuita kuti chirwere chisarambe chichipararira.
Vatori venhau vakawanda zvakadii vangange vakasangana nemufi munguva iyi?
Chatisingadi kunyanya kuita ispeculation nokuti kunge kondakti dziya tinonyanya kudhila nezvayo. Hatinyanyi kuti tiite speculation kuti tivhundusire kuti vanhu vabva vavhunduka zvekutoshaya kana hope. Tinokurudzira kuti munhu anenge angobvawo paarwadziwa napo dai aenda kuchipatara anotariswa taona kuti hachikunzwerere checovid.